Vagari ava vanogara munzvimbo iri pamuganhu nenzvimbo inogara mhuka dzesango pedyo nekariba vanoti gore rino hapana chavanokohwa sezvo zvirimwa zvavo zvakaita sechibage nebhinzi zviri kudyiwa nemhofu nenguruve dzemusango. Mumwe mugari wemubhuku rehotera amai Fiona Nyoni vanoti mhuka dzakaita semhofu nenguruve dziri kuuya nguva dzemanheru dzichidya bhinzi nechibage zvekuti vakawanda vakapedzerwa zvirimwa zvavo.
Mhofu dziri kufura soa bhinzi, bhinzi dzacho, chibage dziri kufura zvekutoti vamwe havatsorina soa bhinzi izvozvo, dzakafurwa dzakapera, kwozouya nguruve dzinouya.
Amai Nyoni vanoti hapana chakanakira mugari wemubhuku ravo sezvo zvipfuwo zvavo zviri kudyiwa nembada neshumba sezvo pasina waya pamuganhu apa.
Shumba dziri kunetsera pekuti isusu tine zvipfuwo, zvipfuwo masikati zvinofura, mombe inofamba, saka kana yapinda umu vemumu vanoti hanzi musapinde munhu.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari amai Tabudzai Makoni avo vakadyirwa bhinzi dzavo dzose nemhofu masvondo maviri apfuura. Amai Makoni vanoti vanhu vakuru pamwe nevana vanenge vachifudza mombe vanorohwa nevashandi vekambani yeInternational Anti-Poaching Foundation kana kuti IAPF kana zvipfuwo zvavo zvakaenda kudivi remhuka, danho ravanoshoropodza zvikuru vachiti zvinodzikisira hunhu hwavo.
Tosangana nedambudziko nemhuka, zvivamaminda nemhuka zvatosangana nazvo. Zvinoda tatobatsirwa kuti ngezvinoitawo nekuti nguva dzacho dzitarambwe kwatiriwo kana dzingopindawo mukati situri kuno kunze. Tokunzi hatitende kuti mombe dzedu dzikrose waya ishi kuenda uko, asi mhuka dzinobva kudziyoko, asi tototaurirana nazvo zvakadaro, hatadambudziko nazvo, asi situri kurohwa kana vana vari kurohwa.
Amai Nyoni vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti vanochengeta mhuka ava havaripe kana vadyirwa zvipfuwo nezvirimwa zvavo nemhuka. Amai Nyoni vanoti vanochengeta mhuka ava vanoripa chete kana chipfuwo chaurayirwa mudanga.
Ivo vakati kana mhuka yadyira chipfuwo mudanga tinogona kuita sei kubhadhara, asi kana mhuka yadyira chipfuwo kupi kunze kwemavhileji hatibhadhari.
Vagari ava vanoti vakamboedza kushandisa nzira dzepasichigare dzekudzinga mhuka dzekumuka mambakwedza nguva dzinodyiwa muminda yavo vachiita ruzha nekurova midziyo zvine ruzha sezvo mhuka dzisingade ruzha asi hazvisi kushanda. Mukuru weIAPF kunyamakata vaIan Dupriz vanoti chibvumirano chavo nekambani yeIAPF hachibvumire kutaura nevatori venhau vachiti chitaure nevakuru vekambani iyi vanogara kunze kwenyika.
But it would be really, really dangerous for me to say anything because I'm held by a contract that I've said I will not speak to media.
Tapuku wenzvimbo iyi vaAgripa Chiwawa vanoti vaneta kuvimbiswa neveZimpacts pamwe nekambani yeIAPF kuti vachaisa fenzi pasina zvavari kuita. Vachiwawa vanoti vave kutotsvaga ruyamuro kune mamwe makambani nevanhu vangavaisire waya pamuganhu uyu.
So we're looking for other organizations. We are part of our bandira kuti probably zvikwikene zvari kumirira process yavo iyo.
Patabvunzawo hukama hwekambani iyi nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka munyika reZimpacts uye nekuti sei pasati paiswa fenzi pamuganhu wekunogara vanhu nekwemhuka, vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muZimpacts vatinashe Farao vavimbisa kutipa mhinduro asi vanga vasati vatipindura pataenda pamhepo. Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti nyaya yekuurayiwa kwevanhu uye kudyirwa zvipfuwo nezvirimwa nemhuka yachekeshera nyika yose. VaMaguhu vanoti zviri kunyanya kukonzerwa nemitemo yakare inokoshesa mhuka kudarika vanhu, vachiti hurumende inowana mari yakawanda kubva kumakambani ekunze aya.
Saka idambudziko remitemo yekare, macolonial laws atichiri kushandisa. Chimwezve chiripo ndechekuti hurumende haisiri kuita hurukuro nemastakeholders kuti vakwanise kuwana eway yekuti vanhu vanogara zviri safe uye vanogarisana zvakanaka nemhuka dziri mumanational parks nemumaconservancy.
Vagari vemavhileji eHotera neAlpha ari pedyo nemuganhu nenzvimbo inogara mhuka vanoti vanorasikirwa nezvipfuwo zvakaita semombe dzinodarika 30 nembudzi dzinodarika 100 pagore zvekuti vakawanda vava vachachengeta mbudzi. Dzimwe nguva vanhu vanorasikirwawo neupenyu vadyiwa neshumba. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.